Kunyangwe hazvo vakawanda vevanhu vakaremara vachitsigira danho rakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuwedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Kugara vanhu vakazvivharira mudzimba uku kuri kuita kuti vakaremara avo vanorarama nenzira dzakasiyana-siyana vatadze kuzviriritira. Mutungamiri wesangano reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, Amai Farai Cherera, vanoti kumanikidzwa kuri kuitwa kuti vanhu vagare mudzimba dzavo kuri kusiya nhengo dzesangano ravo dziri parumana nzombe kuburikidza nekushaya cheuviri.
Vanhu vaakushaya vanhu vakaremara mari dzokubhadhara marens edzimba. Chirwere ichi chaunza kusagadzikana kwevanhu vakaremara voshaya mari yekutenga kana hupfu. Vemuzvitoro vaakukwidza zuva nezuva zvokuti hazvichakwanisiki kunge zvichatengekeka nemunhu akaremara.
Amai Cherera vanoti kunyange hazvo paine rubatsiro rwuri kupiwa kuvanhu munguva ino, chokwadi chiripo ndechekuti vakaremara vazhinji havasi kuwana zvinhu zvekuzvidzivirira kuti vasabatwe nechirwere checoronavirus, sezvo paine zvipingaidzo zviri kupa kuti vatadze kuwana rubatsiro urwu.
Kune vanhu vakaremara masanitaiza asati asvika, kunyange nesu vakaremara vacho vari mumadhorobha tiri kungonzwa achitaurwa. Taikumbirisa zvikuru sei ivo vachanogovera masanitaiza vacho kuti pavanogovera vabvunzewo munharaunda dzavanenge vari kuti vakaremara varipi tivapewo masanitaiza.
Mumwe wevanhu vasiri kuwana rubatsiro vaGeorge Mangwiro vekuHeathcliff, avo vakaremara uye vachishandisa madondoro, vanotiwo mari dziri kupihwa vanotambura serubatsiro nehurumende kuitira kuti vanhu ava vabatsirike panguva ino hadzisi kusvika kune vakaremara vakawanda.
Kuma200 uko atakapromiswawo nesocial welfare hatisati tamawana, ende hatizivi takapinda here, takapinzwa here muchirongwa chacho, hatitomboziva kuti vari kupikawo sei vanhu vavo. Zvakatiomera kunyora tinongonyorwa muno here, tanzwa nekunyorwa asi chabuda wee, hapana.
Dambudziko riri kusangana navamangwiro idambudziko riri kusanganawo naAmai Pauline Mupotaringwa vekuGlenview, avo vanoshandisa wheelchair pamwe nekupfeka mapampers.
Zvino vanhu vakatova vakanziuya munyorese muvhure maakaunti, takaenda zvikanzi vanhu vakwana, tikadzoka tinongofambira mahara nguva yese, ende ndiro chokufambisa chacho chinotondinetsa. Mwari ngavapindire.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekugara kwakanaka kwevanhu kuti sei vakaremara ava vasiri kuwana rubatsiro kubva muhomwe yemari inoita ma600 emamiriyoni emadhora, iyo yakaparurwa nehurumende ichinzi ichashandiswa kwemwedzi mitatu mukubatsira vanhu vanoshaya. Vasidhi Chitsiwa, avo vanoshandisa wheelchair, vanoti vakaremara vakawanda vari kushaya pekubata nekuda kwemaomero akaita zvino munguva ino.
Munhu akaremara mabhindauko mashoma, kunyanya kana usitori namari yacho yekuti utange kana kusimudzira kaprojekti, ndangachofunga kuti masekretarial services ndo anogona kuti andishandirewo semunhu asingakwanisi kushandisa nhengo dzake dzemwiri, but makambani acho nezvikoro zvakavhara.
Imwe nhengo yeTracy Nyakupinda Albino Foundation, vashingirai Nyakupinda, vanoti kunyange hazvo zvakaoma kudai, vakaremara vakawanda vari kuitawo mabhinda uko avanokwanisa kuitira kuti vararame.
Transport inenge isiri available. Tikutarisa urema hwese humwe hunogona kukanganisa kunyange nemovement yemwanhu, asi pane vamwewo vari kushingirira, unoona vachinohodha zvinhu zvavo pakuzotengesa purisa kanya kunyange nemamwe maauthorities, havasi kuzonyanya kuda kunetsana navo kuti muri kuitirei izvi, muri kuitirei izvi, nekuti vanonzwisisawo kuti zvinhu zvazvagara zvakaoma, munhu anenge aine mhuri yake.
Kudzamara mari yerubatsiro iyi vaibata mumaoko avo, vakaremara vakaita savanyakupinda vamangwiro nevamwe vavo vacharamba vachitambura vasina rubatsiro rwavari kuwana panguva iyo hurumende iri kuzvirova dundundu ichiti iri kubatsira vose vanotambura munguva ino yelockdown. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.